Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kurume 3 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mutongwa pia nedare handiwa watanga taka tarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho kuti akasunga ndechekuti haana pari kubatanidza vanhu ava pamosva ironzi yakaparwa.
Vechidiki vebato reMDC vakasungwa kuchitungwiza nemugovera vomiswa pamberi pedare.
Akaparishini tiri kutaura officially mune mudzidzo kuti hatina murwere wakatitaona aine chirwere ichi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changaichiongororwa chirwere checoronavirus choburitswa muchipatara. Zifa, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo dzeMDC 12 dzamiswa pamberi pedare dzichipomerwa mhosva yekuungana dziine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuchitungwiza. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya iyi, amai rumbidzai mushonga, vati vasungwa ava vakaungana mambakwedza musi wemugovera kuSt Mary's muno muchitungwiza zvisiri pamutemo, vaine chinangwa chekukonzera mhirizhonga. Amai mushonga, vati vasungwa ava vakawanikwa vaine rekeni, matombo nemapanga, uye vamwe vavo zana nemakumi masere nevaviri, vachiri kutsvagwa nemapurisa. Vachiisa chikumbiro chekuti vasungwa ava, avo vanosanganisira mutauriri weboka revezvidiki muMDC inotungamirirwa navane Chamisa, va Steven Chuma, vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso, rimwe remagweta evasungwa ava, va Moses Nkomo, vati hapana humbo hunoratidza kuti vasungwa ava vakapara mhosva yavari kupomerwa. Mukuru wemapurisa pakamba yeSt Mary's, amai Tsitsi Mharadzano, vaudzawo dare kuti vasungwa ava vakaburitswa muhusungwa, vanogona kukonzera kusagadzikana munyika, sezvo vachiti vamwe vavo vachiri kutsvaga, vari kuburitsa mashoko pamadande mutande epaindanet. Ekuti munyika munofanira kuratidzirwa zvakasimba zvavanoti zvinogona kukonzera kuparadzwa kwemidziyo nekudeuka kweropa. Amai Mharadzano vati zvitevera kusungwa kwevanhu ava, vamwe vavo vasati vabatwa vakaita mhirizhonga yakakonzera kupwanywa kwemotokari dzevanhu uye kusachengetedzeka kweveruzhinji. Mutongi wedare Muzvare Vongai Muchuchuti vanyima vasungwa ava mukana wokubhadhara mari yechibatiso, vachiti kuvepo kwevasungwa ava panzvimbo yakaparirwa mhosva kunoratidza kuti nechekuita nemhirizhonga yakazoitika. Vasungwa ava vave mumaoko emapurisa. Rimwe remagweta evasungwa ava vaJeremiah Bhamu vati havana kufara nemutongo waturwa nedare uyu.
Mutongo wapiwa nedare handiwa watanga takatarisira nekuti chokwadi chaburitswa newacho kuti akasunga ndechekuti haana pari kubatanidza vanhu ava pamosva ironzi yakaparwa.
Padare panga pazere mapurisa anga akapakatira zvombo ayo anga achirambidza veruzhinji pamwe nevatori venhau kupinda mudare. Nekune rumwe rutivi mamwe mapurisa aswera achimhanyisana neveruzhinji mumisha inogara veruzhinji muno muchitungwiza, avo vanga vachipisa matai emotokari pamwe nekuvhara migwagwa nematombo. Vanesbet Chizema avo vane chitoro vati zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Zvano unonatsokuona kuti upenyu hwacho nemaomero hwakaita ukaona muchivhiringidzwa pamabasa hazvina sokuzobuda zvakanaka. Zvinobva zvatimanikidzawo nesuwo tichida kuriritira mhuri, vamwe tinotoone zvakawanda zvekuita bati unozoona zvinhu zvacho zvese sakuzototimirira zvakanaka nokuda kwokumhanyiswa mhanyiswa dzimwe nguva matorerwa zvinhu dzimwe nguva mavhiringidzwa vaitwa. Saka zvobva zvatokanganisa zvinhu zvacho zvakatooma nechekare.
mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vati vari pazororo saka nokudaro hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi asi nemugovera vakaudza Studio 7 kuti mhirizhonga inofanira kumira.
Tinokurudzira vanhu kuti vasaite ruzha kana vane zvichemo kana vachiita zvinhu zvavanoita zvese ngavateedzere mutemo kwete kufamba vachirova vanhu vachipwanya zvinhu.
Asi veMDC vanoti vanhu vakakonzera kusagadzikana muchitungwiza ndevesangano reZimbabwe Concerned Citizens Forum avo vari kunzi neMDC inhengo dzeZANU PF vachishanda nevasori kuda kuvhiringidza bato iri. Vesangano iri vakange vaudza vatori venhau kuti vainge vachida kuenda kunovaka misasa kumba kwemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa, mumwe mutevedzeri wavo vatendai Biti uye mutevedzeri wasachigaro webato iri vaJob Skala vachiti ndivo vakakokera zvirango zvakatemerwa nyika. Izvi ndizvo zvakapa kuti vechidiki veMDC vaende kudzimba dzevatungamiri vavo ava kunovadzivirira. Asi mapurisa akabva afumobata jongwe muromo akananga kumba kwavaSkala zvakabva zvatanga mhirizhonga. VeZimbabwe Concerned Citizens Forum vanoti vakaona kuti panogona kuzoita mhirizhonga vakazosendeka urongo hwavo parutivi. Ndakamirira Studio 7 kuchitungwiza, ndini Thomas chiri pasi.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vanoti mumwe munhu akabva kuChina anga achiongororwa chirwere checoronavirus aburitswa muchipatara nhasi. Chirwere ichi chauraya vanhu vanodarika zviuru zvitatu pasi rose zvikuru kuChina. MuAfrica chirwere ichi chakabata vanhu kuAlgeria, Nigeria neEgypt. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Manangazira.
Tine mutraveli akabva kuChina bati haasi kubva kuWuhan, akabva kune province inonzi Yunnan. Tisinei vakangomunongedzerawo vachiti ari kurwara asi anga asina kana temperature kana zviratidzo zvecoronavirus. Kwakatakirwa ake kubva kuairport semafambisiro atinongotaiva tinenge tichifungidzira chirwere ichi. Akaenda kuWilkins Infectious Disease Hospital inova ndiyo nzvimbo iro munyika muno iri kuona nezvevarwere vanofungidzirwa kuti vane chirwere checoronavirus. Saka masi mangwanani tanzwa result yake patsvakurudzo yaakazoitwa kulaboratory vachiti haana chirwere checoronavirus uye mutano zvake, saka anofanira kunge atoregedzera achienda kumba.
Ko mumwe uya aimbenga achiongororwa mudzimai zviri kufamba sei?
Pane mumwe munhukadzi zvakare handizi kana ari varume kutaura takambomuadmita musi wa18 February. Akanga atomboudza kuChina ikoko atesta mapepa ake achiratidza kuti haana chirwere ichi. Kune kupa akasvika kuWilkins 18 February akatestwa zvakare akaonekwa asina utachiona uyu. Munhu wanga agara aino zvimwe zvaimuneta pautano hwake nekudaro akazodzoka zvakare chipatara. VekuWilkins nyanzvi dzinongoona nezvirwere zvinotambidzana kana tinoitichesi vakamurisira kuenda kumafysicians kuparirenyatwakuta anoongororwa. Saka ikoko haana kunyatsotambirika zvakanaka nenyaya yekuti vaingofungisira nyaya yecoronavirus. Takazokunzira tatinge achinge anoongororwa ariko kuwilkin. Takaona mukana zvakare wekuti testi yechina yakabuda zvakare iri negative. Saka pari zvino tiri kutaura officially mune muzimbabwe kuti hatina murwere watatichawana aine chirwere ichi. Tichifungidza zvakare kuti matesti aakukwanisa kuaita mune muzimbabwe. Kunyange zvazvo tinoramba tichiita interlaboratory checks neexternal quality control neregional collaborative laboratory iri kuNICD kusouth africa.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ pamwe nemamwe masangano akasiyana-siyana ane chekuita nenyaya dzedzidzo nhasi vasangana nekomiti yeparamende inoona nezvedzidzo vachipawo pfungwa dzavo pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muzvikoro zvepamusoro. Munyori wesangano reptuz va Raymond Majongwe vanoti sangano ravo rasvitsa kukomiti iyi iyo inotungamirwa navaDaniel Molokele nyunyuto dzaro nemari dziri kubhadhariswa vadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro. Idzo sangano iri rinoti dzakawandisa zviri kuzoita kuti vana vakawanda vatadze kuenda mberi nedzidzo. Mamwe masangano evadzidzi apawo humbo hwavo kukomiti iyi anosanganisira Rezinasu, Zikosu pamwe nemasangano anomirira vadzidzi vemuzvikoro zvakasiyana-siyana kana kuti maStudents Representative Councils. Hatina kukwanisa kubata vaMolokele kuti tinzwewo kubva kukomiti yavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMajongwe.
Taenda kunosangana nekomiti nepamusana pekuti tiri bandiko revanhu vanomiriro kodzero dzevana, kodzero dzevarayiridzi pamwe chete nekuramba tichitaura zvinetswa zveeducation yenyika. Saka takamunyorerwa tsamba sezvakaitwa muwakawanda ende taenda tiri masangano akati wandei anoita kumukurukura nyaya yekusipira nhuna dzedu muonero wedu nemafundiro edu panyaya yeeducation nekuhaya education nenyaya yemafizi neimpact yazvinazvo pavana vevarombo vevapfumi nevane mari nevasina munyika muno.
Saka zvamakurukura zvii zvamasvitsoemise sangano pamberi pekomiti?
Tasvika zvakati wandei tikavasiyira gwaro rine mapoinzi anosvika kuma20. Tataura nyaya dzekuti varombo havasi kugona kuendesa vana kuzvikoro, vakawanda vanova ma6-7 havachagoni kuendesa vana vavo kumayunivhesiti. Tobva ipapo toti zviri kuitika muzvikoro izvi zvinoita sekuti donzo remagols akasetwa ati kuti gore rakati education inofanira kunge yakuwanika nevanhu vese. Quality education zviri kutadza kusvika izvozvo nepamusana pekuti zvakuita bhasiti ratizirai rinoti uri kurukwa uri kurubunuka. Koita nyaya dzakawanda dzekuti kutarisa isusu kuti vana vezvikoro pavari kuenda kuzvikoro vanofanira kunodzidza, asi zvakuposa vana vadiki vasikana kuti vatsvage zvikomba kuti vakwanise kusapota dzidzo yavo. Vakawanda vacho vachizongonotanga basa gore repiri retatu arwarafa nepamusana pekuti vanenge vatora zvirwere. Vakomana vavo vadiki vapinda mumadrugs, vapinda mumbanje, vapinda mucrime. Tobva ipapo tarisa kuti vana vari disabled votadza kuitawo zvimwe nepamusana pekuti vamwe vangu vanogona kukrosa bhodha vanoodya zvinhu votengesa. Ko, vane urema voita sei mani?
Komiti yeparamende iyi inozodii nemashoko amapaya kana zvinyunyuto izvi?
Komiti yeparamende iyi inenge ine vanhu vekuzanu, ine vanhu vekuMVC. Zvokavira kuti vachazonesa kufid mune mamwe maprocesses ekuti vanodedza minista, vapedza kudedza minista vozoendana zvekukabhineti vamwe vacho mune kuti marekomendations aya, marekomendations anozopedzisira azonotaurwa kumberi uku. Saka todavira kuti kana zvinhu zviri kuitwa hazitari zvingori zvinhu zvekungotsvaga mutauro nekuti ataura ndiyari kugomutsvaga. Todavira kuti zvinhu zviri kutaurwa kuti kana zvataurwa president wacho achagarawo pasi kuti maideas auya aya toita sei kuti vana vakwanise kudzidza, toita sei kuti full education yacho iwe affordable. Saka todavira kuti zviri kuitika panapa zvichabatsira nyika ramangwana nekuti maripoti ari ezimata bhizinesi aitwa maripoti anobatsira nyika kuti ipunduke iende mberi.
Munyori wesangano reprogressive teachers union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega-ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega-ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashort wave.
Vamwe varimi kumashandaland west vari kupinda mumishandira pamwe nevarimi vechichena nenzira yekuedza kusimudzira goho uye kuti vawanewo chouviri sezvo vasina zvikwanisiro. Nhunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vaiwanzotaura pamisangano kuti havaida kuti vachena vainge vatorerwa mapurazi vadzoke vachiita mishandira pamwe nevatema vainge vapiwa mapurazi. Asi vaMugabe vaitendera hazvo zvimwe zvibvumirano nevachena vakaita savaBilly Rothenberg veGreen Fuel kuti Sumbanje uye vamwe vachena uye vamwe vekuChina kuminda yakawanda yeAda. Vanhu vekuChina vakawanda vari kurima fodya vachishanda nekambani inonzi Tiens. Asi hurumende yava Emerson Mnangagwa yakabuda pachena musi wa 28 Chikumi gore rapera kuti yaitsigira kuitwa kwemishandira pamwe iyi. Varimi vachena vakawanda vari kuita mishandira pamwe munyika sezvakabuda muchiitiko chakaitwa pamapurazi maviri anoti Resamayu newamambo kumhangura nemugovera. Asi gurukota rinoona nezvedunhu rematonaland west amai Mary Moliswa Chikoka vachitaura pachiitiko ichi vakati zvibvumirano zvekurima nevarungu zvinofanirwa kunyoreranwa kumahofisi ebazi rezvekurima.
The partnership that Norma has here with her partners is not partnership yekungosangana parod nekungoti ndine munda wakatkurei huya urime wauya kuzorima hapana panyorwa pasi chinhu iwe wauya wandoisa mapivot ako waita zvakati waimprove farm yemunhu come paku harvester munhu uya unoti gore rakatokura kupfuura zvandanchifungira. Already part on a friction. Tiri kuencourage kuti kana tafunga kuita ma joint venture partnerships nga aitwe through hurumende.
Amai Muliswa Chikoka vakati varimi vanoti mumiriri wemakonde mumudare reparamende vakindness paradza muzvari Noma Muliswa pamwe navakidzi Mushonga Chiware nemakambani anoti Marvelous Stewart Farming neSwansavera vari kushanda zvakanaka pamwe chete. Muzvari Noma Muliswa vanove mukoma waamai Muliswa Chikoka vanoti kushanda nevarungu hazvireve kuti mutengesi wechirongwa chekugoverwa kwevhu kuvanhu vatema sezvinofunga vakawanda.
Ndiyo dambudziko yedu isu vanhu vatema ndiva kuzvitaura nhasi. Tine muromo, tinodena, tinotaurisa. We talk too much and produce zero. That must end. Let's learn and take a leaf from Samayu Farm.
Mukuru wekambani iri kurima nevarimi ava vaBerry Stewart avo vakarima chibage nebhinzi vanoti vari kufara negoho ravo uye kukwanisa kuwanisa vanhu mabasa vanosvika mazana matatu. Vaparadza vanoti kuita mushandira pamwe nevarimi vechichena hazvireve kuti vatadza asi hurongwa hwehurumende hunoita kuti ivo vazosara vaine zvikwanisiro zvekurimisa kana mubatanidzwa uyu wapera mumakore mashanu ari kutevera.
Saka hapana kuyamurwa. It's after 5 years you take over the equipment. What's wrong with that?
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti varimi vakawanda vari kurimirwa nevarimi vechichena ivo vachizopiwa zvikamu 10 kubva muzana pane zvinenge zvakohwewa pagore. Ndakamirira Studio 7 kumhangura ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Paramende yeMalawi yapasisa bhiri rinobvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe mumabasa ezvemaindastiri pamwe nemishonga. Vari kutsigira bhiri iri vanoti mbanje ichasimudzira upfumi hwenyika uhwo hunonyanyosimudzwa nefodya. Uwandu hwevanhu vabatwa necoronavhairasi hwave kuda kusvika zviuru makumi mapfumbamwe paine vafa vanodarika zviuru zvitatu pasi rose. Utachiwana hwechirwere ichi hwave munyika dzakawanda pasi rose kunze kwedziri muAntarctica. Vaimbo vemutevedzeri wemutungamiri wenyika muAmerica vaJoe Biden vakakunda kekutanga kuSouth Carolina nemugovera musarudzo dzekutsvaga achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika. Izvi zvakauya panguva iyo vamwe vaikwikwidza vaPete Buttigieg navaTom Steyer vakabuda vose mumakwikwi esarudzo yemutungamiri wenyika a2020. Kunyange hazvo vanhu vazhinji vari kubatwa negomarara repamuromo wepachibereko pazamu nepasikarudzi yevarume. Mukuru wemusangano rinoona nezvekurapwa kwezvirwere nemishonga yechivanhu, Sekuru Friday Chisanyu, vanoti varume vakawanda vaive kubuda pachena vachirapwa zvirwere zvegomarara, izvo zviri kukonzerwa nekuputa fodya, kunwa zvinodhaka uye kufema mweya une ukasha, apo vanenge vachiita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira rechikorokoza. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Sekuru Chisanyu vanoti vanhu vakawanda vanofa nenyaya yechirwere chegomarara nokuti chinotanga kurwadza icho chatokomba zvokuti vanotozoendesa varwere ava kuzvipatara kuti vanorapwa nenyanzvi dzehutano.
Vanhu vakawanda vanofa nechirwere chekenza nenyaya yekuti chirwere chekenza chikakubata nhasi haukasiri kuchinzwa kurwadza nhasi. Paunozochinzwa kuti ndakurwadziwa nyama dzisaita chinenge chakudya chatokuparadza. Saka kwedu kuchivanhu panopinda munhu mumatare zvinogona kutobatwa kuti iwe uri kutanga kuita chirwere chegomarara. Munhu akadaro anobva akasira kuita sekubatsirika.
Vanoti kazhinji kacho varapwi ava vanenge vasina mari yokunorapwa kuzvipatara zvokuti vanongozogara kumba kumirira zuva ravanozotorwa nerufu.
Chimwe futi zvetiri kuita kuti vanhu vafe zvakanyanya nekenza muno muZimbabwe, zvipatara zvedu zvekenza zvishoma. Asi nyangwe zvazvo vachita tinoti mamobile clinic screening, vachifamba vachitesta nokuongorora vanhu kenza, kana vagona kuongorora munhu kenza ari kuchiredzi, munhu iye haana marebhazi yekuya kuHarare kuti azorapwa. Saka zvere yakuti munhu iyeye akasabatsirika kuchivanhu anenge atarisana nenjudzi yerufu.
Nyanzvi munyaya dzezveutano mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vanoti vanhu vazhinji vanotanga vaenda kunana godobori vasati vauya kuzvipatara. Nokudaro bazi reutano rinoda kushanda zvakanyanyisa nevanorapa nemishonga yechivanhu.
Tinoona kuti mapatients akawanda anotanga amboenda kumatraditional healers. Anoda vangu anoenda kumana godobori, kumapostori, oro machechi anoita nezvemweya ayaya. Basa ravanoita together we can achieve more. Tiri tega hatigone.
Dr. Mudavanhu vanoti vana godobori vanofanirwa kunyoreswa kuti vakwanise kushanda nebazi reutano mune zvakanaka nokuti hazvigoni kuti vaite basa iri zvisiri pamutemo.
Tira kuti ana godobori, maprofita agone kuregulatwa the way they do their things. Vagone kuti vagone maassociations kwavanoenda vachirejiswa. Vachipiwa vachifanira kushanda sei sezvatoitawo misi madokta nemanesi nemafarmacist nevanhu vekulebhu vanoregulatwa, havangoite zvinhu zvavo vega.
Vaendera mberi vachiti gomarara remuromo wechibereko ndiro rakanyanyisa muvarapwi uye vanoti gomarara iri rinokwanisa kurapwa zvokutopera kana madzimai akakurumidza kuenda kunoongororwa kuzvipatara nemakirinika.
Muchirungu inonzi cancer of the cervix riri pamuromo wechibereko ndokuvakadzi iroro rinoremakisi dzakawanda ende icancer yekuti inogona kupreventwa ende tinoencouragea kuti vakadzi vaende kumaspatara vaitwa inonzi VIAC iyoyo kuti vatarisa kuti havana cancer yacho here, inorapiswa kana yaitwa sei kana yabatwa early. So we encourage to vanhu vaende ikoko. But pane makenzo vakawanda, pane cancer yepazamu, breast cancer, prostate cancer, makenza emuchibereko, emudumbu, emusoro, every part of the body inogona kuafikwa cancer. Even vana futi vanoafikwa necancer idzodzo.
Mukuru weNational Cancer Registry iri pasi pebazi rezveutano vaEric Chokunonga vakaudza Studio 7 kuti zvirwere zvegomarara zvinobatawo vana vadiki uye vakatsinira zvakataurwa naDr. Mudavanhu vachiti matenda egomarara akakurumidzirwa anokwanisa kurapika.
Dambudziko guru ratinaro munyika yedu ndeyekuti vazhinji vanozouya gomarara racho rapa stage yepamusoro.
Gurukota rezveutano Dr. Obidaya Moyo vakaudza nhengo dzedare reSenate gore rakapera kuti vanhu zviuru zvishanu vari kubatwa nemagomarara akasiyana-siyana pagore rega rega munyika, uye vanhu vanodarika chiuru nemazana mashanu vanofawo pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
munhau dzemitambo. Vose vane chekuita nemutambo wenhabvu vabatana neZifa kuedza kuti mutambo we 2020 Africa Cup of Nations uriko neAlgeria musi wa 29 kurume utambirwe munhandare yeBaba Field Stadium kwete kune imwe nyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
VeZifa vapiwa kusvika kupera kwezuva ranhasi neveConfederation of African Football kuti vazivise veCAF kuti vari kuda kuti mutambo uyu utambirwe kunyika ipi kana kuti kuitwe imwe ongororo yeBaba Field Stadium zvekare. Asi vanotungamira nhabvu kuchamhembe kweAfrica veCOSAFA vakatomhanya mhanya kare ndokusimbisa veCAF mukupera kwesvondo kuti zviri kuda kugadziriswa muBaba Field Stadium zvinokwanisa kuitwa musi wa 29 kurume usati wasvika zvekuti Maorias anokwanisa kushandisa nhandare iyi. Izvi zvikatenderwa, veCAF vachazouya kuzoita imwe ongororo kwapera masvondo maviri kubva mangwana apo pari kufanira kutanga gadziriso yeBaba Field Stadium zvine mutsindo. Svondo rapera, mutungamiri weZifa vaFelton Kamambo vakabudawo pachena vachiti vari kutsvaga rubatsiro kuruzhinji rweZimbabwe. Vanoti ivo chido chavo kuti mutambo uyu utambirwe munyika.
Tiri kumboedza kuda kuita appeal neCAF kuti tikwanise kubvumirwa kunge tichitambira muZimbabwe. Zvatikaita ndezvekuti takataura neBulawayo City Council nelocal government through SRC kuti paitwe commitment kuti maybe by the 20th mastadium anenge akwanisa kugadzirwa zvimwe zvinhu zvese.
Aigove mumwe wevatungamiri vePremier Soccer League vaBidru Musa Gwasira vanonzi vapa kanzuro yeBulawayo zana remasaga esimende pamwe nemafiriji ekuisa mumba yevabati vepembe sezviri kudiwa kuBaba Field Stadium. Maurias ari kufanirwa kusangana neAlgeria mumitambo miviri yakateverana musi wa 23 na 29 kurume, mitambo iyo mumwe muteveri wechikwata ichi vaObed Masotore vanoti Maurias haana chekutya.
Ndakaona kunge mazita anowanika mumatimu vakomana vavaya ndo anoda kuti vhundutsirei nyangwe vakomana vavaya vaeri nemazita anozikanwa nembiri vanoroveka mbora.
Vakamambo vanoti ivo mitambo iyi yakakosha zvikuru kuZimbabwe kuti Maurias akunde. Zvichakadaro, vateveri veMaurias ava vari kufara zvikuru nematambiro ari kuita machinda avo mhiri kwemakungwa vakatarisana nemitambo neAlgeria iyi. Chaunza manyukunyuku, makandirwo ari kuitwa zvibodzwa naTinoka Dewere pamwe naKnowledge Musona panguva iyo mazuva aswedera emitambo miviri yakakosha nemaDesert Foxes iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichire panhau yemutambo wenhabvu iyi, murayiridzi wechikwata chemaWarriors Dravko Lugarusic adoma chikwata chichamirira Zimbabwe mumakwikwi eAfrica Nations Championship kana kuti CHAN achatambirwa kuCameroon muna Kubvumbi. Kana muchida kuona mazita evatambi ava, endai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa nezvekusagadzikana kwezvinhu kuchitungwiza uko kuri kunetsa navanhu nemapurisa. Munokwanisa kupinda muchirongwa ichi kuburikidza nekuenda paFacebook page yedu yeVOA Shona. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDC vakasungwa kuchitungwiza nemugovera vamiswa pamberi pedare. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe changa chichiongororwa chirwere checoronavhairasi chinoburiswa muchipatara. ZIFA, hurumende uye makanzuru voita chipatapata kuti mutambo weZimbabwe neAlgeria utambirwe munyika. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nawo dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndikusiyai Minister Ndikile Mhlanga.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Walambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 ku Mbimbitho 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwane ekhaya. Kodwa uMantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwane ekhaya.
Abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethwandaba besetheswa amacala okubangela udlakela.
Sesley mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Awudabuka eZimbabwe yohlala kwele China uthi uselesikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex.
Iningi labantu lithi selisehluleka ukuthenga amaphilisi okuthoba umkhuhlane we-high blood pressure. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kuwona lo msakazo. Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhitshiwe esibhedlela. Uxolo wabalandeli bebandla leMDC abamiswe emthethwandaba lamhla besetheswa amacala okubangela ukudlwangudlwangu eChitungwiza ngempela viki bavalelwe entolongweni kulandela isinqumo esenziwe ngumantshi otheba lakho ukuphazamisa ubufakazi benganikwa isibambiso sebail. Umlondolozi Ndlovu intuthe enhlahleni indaba yeStudio 7 usethulela lolu daba ngugcweleyo.
Abalandeli laba ababotshwe phandle kwendlu kamnumzana Job Scala eSt Mary's lapho akade bebuthene khona ngomgqibelo bamise phambi komthethwandaba eChitungwiza. Umthushisi walolu daba unkosikazi Rumbidzai Mshonga uthe ababotshiwe laba babuthana ekuseni ngomgqibelo eSt Mary's eChitungwiza okungekho emthethweni befuna ukwenza udlakela. Umshonga uthe ababotshiwe laba batholakala belamareyeni amathe lengqamu njalo abanye babo abalikhulu lamachuma isiyagalombili basadingwa ngamapolisa. Igqetha labo umnumzana Moses Nkomo ucele ukuba idale libaphe imvumo yokuthonisa besuka ngekhaya esitha kulabo fakazi obuveza ukuthi balamacala. Okhokhelela inkamba yamapolisa eChitungwiza unkosikazi Tsitsi Maratsano utshele umthathandaba ukuba kungaba nobudlwangudlwangu eChitungwiza nxa babotshiwe laba bengakhitshwa entolongweni. UMantshi uBongai Mchuchuchu uthe angeke abanike isibambiso sebheyili okwamanje ngoba balakho ukutshotshezelwa ubudlwangudlwangu. UNkomo uthi bafuna ukuthi izivotsha lezi zinikwe isibambiso sebheyili.
So isusu tataura zviri pamutemo kuti vanhu vasungwa vane kodzero yekupiwa bheyo.
Sina sikhulume okusegcekeni ukuthi kumele baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwane ekhaya. Kodwa uMantshi walile ukuthi ababotshiwe baphiwe imvumo yokuthoniswa beshiwane ekhaya.
Elinye njalo igqwetha labo umnumzana Jeremiah Bhamu uthe lokho okwenzakele namhlanje akukho emthethweni.
Mutongo wapiwa nedare handiwa watanga taka tarisira nekuti chokwadi cha buritswa
isinqumo lesi ayisiko esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lokho wababophaya kala bufakazi obubambekayo. Okukhona yokuthi udlakela lwabakhona sebebotshiwe akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hhayi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Ingcweti kezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi ukubotshwa kwabalandeli bebandla leMDC kutshengisa ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uyafana lokamuyi uRobert Mugabe owasuswa esikhundleni libutho ngomnyaka ka-2017.
Isinqumo lesi ayisikho esikade sikukhanyile. Iqiniso yokuthi lowo wababophayekala bufakazi obubandekayo. Okukhona ukuthi udlakela lo wabakhona sebebochiwe. Akungeke kusetshenziswe ukubabopha lokho. Umthetho uyakhanyela ukuthi bangabaleka na loba hatshi. Idale alikukhanyelanga konke lokho.
Baningi abantu abayele ukungena emthethwandaba. Omunye wabaunumzana kuzana imashumba wenhlanganiso ezimele yodwa eZimbabwe Protection Forum. Bekugcwele amapholisa emthethwandaba kuthi njalo phandle kwentolongo bekulabanye abalandeli bebandla le-MDC akade begijinyiswa ngamapholisa ngoba bezama ukungena kuleyo ndawo. Kuphose intuthu ehitshayo endaweni okubizwa ngokuthiwa yi-Sea Junction obekuhlukunyizwa abanye abantu ngamapholisa. Isikhulumeli samapholisa u-Senior Assistant Commissioner Ponyati walile ukukhuluma le-Studio 7 ngodaba lolu esithi kukhefu. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Ababona ngezempila kahle elizweni bathi usekhutshiwe esibhedlela eHarare umuntu obecatshangelwa ukuthi ulegcikwane le-coronavirus. Udokotela Phoshiya Mananganzira obona ngokunqabelwa kwemikhuhlane kuhulumende uthi umuntu lo kungavezwanga igama lakhe ongena esibhedlela izolo evela kwele-China ufumaniswe engelagcikwane leli. Uthi uzabe ehlolisiswa isimo sakhe ngabezempila kahle. Kusenjalo umnumzana Sifosiso Chuma odabuka eZimbabwe ohlala esabelweni seHubei kwele China lapho okuqhamuke khona igcikwane leli uthi usebenzisa imali abeyigcinile ukwenzela ukuziphilisa.
EHubei izinto ziright kho kubi kakhulu. There are all ama few infections are corner open but into settled ngapha.
Usuhlale okwesikhathi esinganani bekuvalele besithi ungaphumi endlini?
Sesileke mbona about 3 months now siku quarantine since January.
Manje khonapho mfowethu ukudla ukuthola njani?
Ukudla kulama applications asetshenziswayo ukuthi yakwazi ukuthi amagrocery akho lama WeChat groups asetshenziswayo ukuthi u-odinto zakho and then bayabaya bezokudelivela erumini yakho endlini yakho. Then manxa ukuthi ukulama problems ukuthi maybe awu-understand ngoba into ama-applications akhona ayabesenzisa Chinese. Samanxa ukuthi awu-understand this Chinese kulabantu ababe phandle abakwazi uku-assist hamba kubo then bayawu-assist and then yabaphilisti izinto ozifunayo then ibona abazenza kena bayakuhamba bekuthathele izinto zakhona emashopheni bekulethile endlini yakho.
Uyaphuma yini ukuthi uyesebenza kumbe ukuthi uyethenga ukudla?
Khathesi kulabantu abahamba emsebenzini noma phandle. Vele uphuma phandle khathesi awuphunywa phandle. Abantu ba-advise ukuthi behlale ezindlini phakathi ukuthi infection yakhona ingaspreadi kakhulu. So abantu abaneve khathesi bahlala bephakathi ezindlini and ukudla basebenzisa ama-application.
Kukhona okunye ofisa okusitshela ngakho mayelana lo mkhuhlane lo?
Ukhanza ukuthi idizi yakhona bayimanejile kuhle ukuthi ngoba khathesi ama-infections akhona sebekwazi ukuwadetector early.
Lo ngumnumzana Sifosiso Chuma isizalwane seZimbabwe esihlala esabelweni seHubei kwele China ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekuleyo ndawo. Uhulumende ubikwa isithi sokulethwe umumbo omningi elizweni ovela eziphaleni zesistema eMaputo okusiza eZimbabwe ngesikhathi impupho isilela elizweni. Kobulawayo kubikwa kulethwe umumbo oyenela ama-wagons angu-259 njalo eHarare angu-153 njalo amaningi alindele ukuchatshiswa umngcele leMozambique ngesikhatshana. Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla leZANU PF futhi bakhuthaza abanini bezitolo ukuthi bengathola impuphu bengayisi emkambo wensitha.
ngingabona dzijike eluve zvangale ihazise imbo benenge yaflada bona ngale ke bonde bayi ukuthi ungasela zikoro ungasela line abantu sebezingenele emagrosa bethenga akukabi right but kuloku uhamba kuthi banganeno if we continue to sisenza korokwana isiyaflada emalokishini ha very soon even black market izasifela yodwa ngoba abantu bayasebethela imbobo kuhale emalokishini
ye leyo yafikayo yathengiswa kuhle kwakuhambe njani ngoba nababengenele
Imbubu ya devela Mubo chopi zeno zene hale By National Foods Yadi Red Seals Rolambio By devela 2 days in that land. So vile hiipo kama shudu kuyenza Not only luwe kukupela Si kare nge luwe batu kisa Gena malokishu Onge simeke shudu na Imbubu liana EFG bandini Abandu meche gine Kwa nane malokishu Ondenu za abandu na kwa Black market Itole a town Itesha ngale A market ngale So my ngale malokishini ngale umuntu yangasaba le ndaba yokuthenga lapha town ngoba ithenga town so maybe ithwale ugade nayo umchova bamabhasi lana and then it becomes short comes it kodwa ungayithwelela elokishini abahlala khona it will be easier so I think uhulumende angayala lokho esezenzalo umuntu kuye ungena njengoba sibone namarole egcwele imbhede engayenziyo abantu phande be-National Foods
kodwa lokho bekhona labantu osomabhizimusi ababikwa befuna ukuthola inzuzo ephezulu ezulu kakhulu abangathengisiyo impuphu ingafika ezidola
yes bakhona but we are going to find ways around that singabona besiza njalo singagcina sesicela ukuthi maybe mhlawumbe amabelazi ngababo e-direct bezothengisela abantu direct even bengabuya le roli iphake e-ground ethize kumbe ehole ethize kumbe esikole esithize abantu bathengisele impuphu yikho konoko but esikufunayo asifuni umuntu ozathi nxa sakhona impuphu sothi aqala uthenga umazwe aqala uthenge lokhu nalokhu ukuzothenga impuphu abanye abantu babuya bethole imali kwana imbubu kuphela babengela mali emazoyo babengela mali emaqandela ofunthi amabhizinisi nasefuna ukuthenga so singabona beloku msiza njalo we are going to bypass them sizadinga sikile indlela yokubona sikhulumisane ama-residents associations involve ama-councillors involve ama-MPs involve lama-policy all stakeholders siyinvolvane shouldi hayi nxa kule ndawo enjalo lebhizinisi elezinto enjalo kumbe oyala ukwamukela i-ecocase labo-stribe umuntu enjalo sizamvalela phandle sibili simeke shouti ona uyabypasswa amamilazi babe bezozithengisela direct ebantwini abantu bathole ukudla ngoba asifuni abantu abadlala ngendlala abantu bethwele nzima kangaka
lo-ke ngumnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF sixoxela ekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 6175 la ku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7 futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave la ku short wave 4930 13860 la ku 15460 kilohertz ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930 13860 la ku 15460 kilohertz kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama Abantu abajabuka eZimbabwe abahlala kwele Botswana bathi kayisatholakali imisebenzi kulelo lizwe elikhanya seliqinisa ubudlelwano lohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Intatheli zendaba eStudio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHabron kwele Botswana.
Ilanga liphumalize letshona eHabroni abanye abadabuka eZimbabwe belokho besemgwaqweni lapho abamisa izimoto bedinga imisebenzi. Iningi labantu laba basuka eZimbabwe enxa yokuswelakala kwemisebenzi. Badinga imisebenzi yezindlini eyokufuya inkomo lokunye emaplazini loba yini nje engabaphilisa. Bagaphansi isikhathi esiningi okwenza bathuthele ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Bob Enoch omunye wabadabuka eZimbabwe odinga umsebenzi eHabroni uthi uthwele nzima kwele Botswana.
What challenges in Tanda or Minani, Zimbabwe, Lape Botswana? First of all, cheap labor, Ogusebenza, more working hours, lokuswela lokwana i peace of mind ukuthi lapho ngihamba khona fanele ngihambe ngithwela mehlo ngoba into yokuqala ngabe ngiyela vele imfanele zokuthi ngihlale mina ezweni lona leyo. So ngihlala vele ngumuntu oyethukile ngoba yakwazi anytime yakwazi ukuphelelwa injabulo yami yabe ngilaye ngaso leso sikhathi. So lathi siyafisa ukuthi ngabe kwayezwa sibe nemithetho sibiselwe lathi ekhaya sisebenzele ilizwe lethu sihambise iZimbabwe ethu yephambili.
Omunye njalo umnumzana John Shumba othona emgoqweni edinga umsebenzi njengokugebha ezivandeni zabantu bakwele Botswana.
Lawo umsebenzi lapha utholakala even lawo ama-peace job civil kunzima ukuthi uthole peace job yokuthi ukline kumbe iyadi kumbe ukwaze ukuthola even i-200 kula lawo balapha yamatswana ankula bayawufuna umsebenzi wawukhona. So it's now competition. Lo mthetho walapha awuvumi ukuthi thina sisebenze lapha.
Amapholisa athwalise nzima abadabuka kwele Zimbabwe abadinga umsebenzi yabantu laba abahamba isicathulo zezitseke bedinga ongabaphilisa. Abasebenza kwele Botswana abathola imadlana yokuthenga impahla yokuthumezela imuli zabo kwele Zimbabwe labo bakhala ngokuhlawula umthelo we-customs duty ePlumtree Points lezinye indawo. Umnumzana Busani Moyo osebenza emabhasini athwala abantu asuka edolobheni leGaborone eHarare kumele abantu bavunyelwe ukungena eZimbabwe mayahlawula umthelo we-customs duty nxa bethwele impahla enjengempuphu lokunye ungatholakaliwe elizweni.
Awukuthi ngabe kuthiwa uyancedisa ethilometi encede ngento ezinjengama-commodities yizo ezishota elizweni noma abantu abayekele bephompa ukungena lazo mahara from another nearby country like South Africa, Botswana. This one is not a full amount of work.
Umnumzana Bobothi uqakathekile ukuthi uMongameli Mnangagwa akhulumisane nomlotha lomkhokheli webandla eliphikisayo ele-Movement for Democratic Change, MDC, umnumzana Nelson Chamisa, ukuze eleZimbabwe liphume kunxaki zalo.
Thina upresidenti ngokukhayeni lakwethu ade sicinga lowo angathi bayagijimisana bona ngabe kuyayenzakala bazame ukuthi bebe lamacebo ukuthi behlale phansi bekele ukudonselana ukuthi sibone ukuthi thina impilo yethu eZimbabwe iyahamba iye phambili.
Umnangagwa wathembisa abantu beZimbabwe izulu lomhlaba esanda kususa wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka 2017 ubekelwe kuBotswana ngolwesihlanu lapha lobelane izivumelwano ezimbalwa lomongameli Mokgweetsi Masisi. Umnangagwa wayecele abadabuka eZimbabwe ukuba babuyele ekhaya esithi uzaguqula indlela okubuswa ngayo elizweni kodwa kukhanya engani balutshwana imali sababuyela eZimbabwe ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi njalo lokwephulwa kwelungelo likaZulu abezomvikela ababulala abantu abambalwa ngomnyaka 2017 lanyakenye. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeSabron wele Botswana.
Ngonga lingakhohlwa uhlelo lwe live talk ngo 8 pm kusiya ngo 9 o'clock ntambama namhlanje sixoxa ngesinqomo senhlanganiso yenguqu eCAF esivimbe ukusetshenziswa kwenkundla zemidlalo eZimbabwe sithi zikusimo esibi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Uxolo, sizabe sixoxa ngodaba lo MDC okwenzakala kubandla le MDC lapho okubotshwe khona ezinye amalunga aleli bandla njalo amiswa phambo komthethwandaba eChitungwiza. Lizake ninika ke umbono wenu ngalolu daba. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo esikhangele ezemelika ngamafitshane. Idale lePhalamende eMalawi selethule umthetho ovumela ilizwe lelo ukuba lilime imbanje insango zokwelapha abantu abathakazelela lokho. Bathi ilizwe leli lilakho ukwenza imali eningi ngokuthengisa okutholakala kulesi isilimo. Wabekhankasela ukumela ibandla lamademokrasi kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa lonyaka. Umnumzana Peter Buttigieg usephumile kukhetho lolu esithi ufuna ukunika abanye ithuba. Umnumzana Joe Biden wayengumsekeli wayengumongameli. Umnumzana Barack Obama ukhangelele ukuba uzanqoba kukhetho lwama-Democrats olwama-primaries abesengqikilana lomongameli Donald Trump ukukhetho luza kwenziwa ekupheleni komnyaka. iningi labantu lithikalisenelisi ukuthenga amaphilisi okuthoba isifo se-high blood pressure ngenxa yokuswelakala, ngenxa yokuswela imali ngesikhathi umnotho welizwe leZimbabwe ugugudeka. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abahluleka ukuthenga amaphilisi anjengenefedipine le-hydrochlorothiazide bagcina besiba lezinye izifo ezigoqela esenhliziyo lezinso. Amaphilisi okwehlisa umkhuhlane lo ngenyanga abiza amadola emelika ayisikhombisa i-$7 kumbe amakhulu amabili lamatshumi amathathu amadola eZimbabwe i-$235. Udokotela Mthabisi Bebe uthi umkhuhlane lo uyingozi nxa izigulane zingalandeli okumele zikwenze ukuze ziphile kahle.
I-hypertension itholakala in about 27% of the population in Zimbabwe. Yona nxa ingelatshwanga kuhle, nxa umuntu ekhohlwa ukunatha amaphilisi, nxa umuntu enganathi amaphilisi, iyenza ukuthi umuntu ebe le-stroke, yenza umuntu ebe le-problem yenhliziyo, ama-cardiac problems, njalo iyabulala ama-kidneys. So lokhu sokutholakala kakhulu eZimbabwe, nxa ukuthi inengi liyehluleka ukuthenga amaphilisi e-BP ukuthi bihlale benathe njengokutsho kwadokotela.
Unkosikazi Sitshengisiwe Mpala ophila lo mkhuhlane lo uthi umkhuhlane lo awusakhethi ukuthi umuntu unganani ngoba uhlasela labantwana abazithweleyo labantu asebekhulile.
Bakithi thina sesithwele nzima khona la siyagula ama-BP. Abantwana abazithweleyo lathi ogogo esi-over 65 amaphilisi asayenelisa ukuthenga, asisa-checkisi ngoba intengo yangkhona asisa-iFord, akula welfare esisapotayo ngoba bathi amaphilisi awo amanye athengiswa nge-forex thina singayitholi. Sithwele nzima, sicela uncedo bakithi ebantwaneni bethu laba abazithweleyo, bona abanye bayafa, abanye lama-miscarriage asemaningi, angazi ukuthi senzeni, sicelani uncedo bakithi.
Unkosikazi Nobakhe Ndimande uvumelana laye esithi bayake bawayekele amaphilisi ngenxa yokuswela imali yokuwathenga.
Amaphilisi e-BP asiphathi kahle, ama-prices angkhona aphezulu, siwathenga nge-forex. Sithwele nzima, silakho ukuthi sike siwayekele sibili imali yangkhona ingekho ngokuthi atholakala nge-forex, kunzima. Aqalisela ku 200 rands kusiya ngokuthi unathanganani. Mina wami nginathala wenhliziyo, kumele ngibe le 450 rands every month engiyikhiphayo. Kangilayo ngiyayithatha la ekhaya kutholakala amabhondi, so kumele lelo bhondi ulidinga uthenga irandi yethenga impilisi.
Umongikazi unkosikazi Siphiwe Nxumalo uthi umkhuhlane lo udalwa izinto eziningi, ngakho ke abantu kumele baqaphele abakudlayo.
Ingadalwa yikudla ukudla kulamafutha amaningi, iyaba khona njalo nxa umuntu esidla itswayi eliningi. Kungadalwa njalo yikunatha ikofi kakhulu, ngoba ikofi lalakho ukuthi ikhafeini. Ababhema igwayi, ikhona abayithi yinikotini, umuthi ophakathi kwegwayi, lawo uyakhweza njalo i-BP. Okunye njalo ukudla ichukela eliningi, ngoba ichukela lingaba liningi emzimbeni liyaguquka libe ngamafutha. Njalo labanye nje abasebenzisa imidakamizwa, lokuguga nje, ukuguga kwezitho zomzimba kuyenza ukuthi izitho zomzimba zingasasebenzi kuhle, umuntu agcinisele BP.
Unkosikazi Nxumalo uthi abantu kumele bananzelele ngoba i-high blood pressure idala izifo eziningi kakhulu.
Kasenqabe umkhuba wokubhema igwayi, ukunatha ikofi ele-caffeine eningi, ukudla ukudla kulamafutha amaningi, singathathi njalo itswayi, sithi nxa ukudla sokuphekwe silifakele phansi. I-BP idala okuningi kwezempilakahle, ikakhulu nxa kuyikuthi umuntu kanathi kudla amaphilisi, ugcina eselo mkhuhlane wenhliziyo. Njalo ikhona ukuthi ingabulala ingqondo. Kuningi-ke okukhathaza abantu abanomkhuhlane we-BP, ikakhulu ukutholakala kwabamaphilisi abo. So abaningi abakaZulu ngigcina besehluleka ukuthi benelise ukuthenga la amaphilisi ngenxa yokukhwela kwentengo yakhona.
Abantu abaningi bafisa ukuthi uhulumende abancedise ekuthengeni amaphilisi ngenxa yokuthi abala mali. Ngimele Studio 7 yikoBulawayo. Ngingubathabile Masuku.
Abalandeli bomdlalo wenguqu bathi kungasake kuye ngasifudlana iqembu lama-Warriors livunyelwe ukudlalela enkundleni ye-Barberville Stadium mhla zingamachumi amabili lathoba munye munye. Intatheli zindaba yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Kule mibiko ethi inkokheli zenhlanganiso ye-Confederation of Southern Africa Football Associations kumbe iCOSAFA ziqhube umhlangano lenkokheli yenhlanganiso ye-Confederation of African Football kuhlaziwa indaba yokwalelwa kwelizwe leZimbabwe ukuba lisebenzise inkundla zalo kumidlalo yalo lamanye amazwe. Lokhu sekuphe ithemba abalandeli bomdlalo wenguqu abakhathazeke kakhulu ngesikhathi kuphuma udaba olokuba inkundla eBarberfield layo isifakwe kuluhlu lwenkundla ezingalungelanga ukudlalela kuzo. Umelusi Ndlovu, isakhamuzi selokishini lePhumula, ukhuthaza ukuba kuphangwe kulungisiswe inkundla ukuze izikhalazo zenhlanganiso yeZimbabwe Football Association zizwakale ngcono.
Ukuthi bedlala eSouth Africa akwenzi, kumele kube change abayenzayo, kukhanya ukuthi balungisa ama-grounds ukuthi benze i-away country ibe i-home ground yabo. Hayi, la ama-ground kumele alungiswe, kumele bebone sivile ukuthi batheka i-change.
Umbono kaNdlovu usekelwe nguRonald Ncube, yena othi ungadlaleli ekhaya kwiqembu lama-Warriors kungabisela emuva umdlalo wenguqu kweZimbabwe.
Ayikho right ngoba thina sizadivelopha njani nxa abanye abantu sisadlalela away, even noma sihome sabesi away. Kumele kudingwe imali, silungise ama-ground, zonke izinto zibe right ukuze kathi sivuke empilweni sibe right. Singabe lokhu sibonele ezinye izinto kwabanye abantu.
Omunye njalo ohlala kobulawayo uStani Dlodlo uthi ukuvalelwa kwelizwe leZimbabwe ukusebenzisa inkundla zalo kungaba nomthelela omuhle ekugcineni ngoba nanko phela sekule mizamo yokulungisisa inkundla.
Asithembeni ukuba lokhu kube yisifundo kuzifa lohulumende ukuba ayimelanga ihlalele izinto ngoba phela uma sikhangelisisa lokho okusihluphayo izinto ezakhulunywa kudala ngama-90s. Njalo asithembeni ukuthi lokho kuzahle kulungise into ezingalunganga ngoba nanku phela sikhuluma ngama-stakeholders asethe abambisana asesebenza ndawonye ukuze singabe inhlekisa njengelizwe.
Kule mibiko ethiwa ke waba isiphathamandla senhlanganiso ye-Premier Soccer League njalo engumnikazi weqembu le-Lanthans uBitly Musa Kwasira uthe uza kupha ikhansili yakobulawayo izamende ezilikhulu ezizasetshenziswa ekwakhweni lokho kumele kwakhiwe enkundleni ye-Barberfield. UKwasira kubikwa uthe uzafaka lama-fridge emakamelweni yabonompembe kanye lalabo abahlola abadlali ukuba kabasebenzisi yini izidakamizwa. Inhlanganiso yezifa kumele namhla itshele inhlanganiso ye-CAF ukuba isithethe isinqumo bani phezu kokuba kuzadlalelwa ngaphi umdlalo weqembu lama-Warriors lele-Algeria. Kodwa isikhulumeli senhlanganiso yezifa uXolisani Gwesela uthe akukabi lesinqumo esesithethwe. Inhlanganiso ye-CAF kubikwa ithe inhlanganiso yezifa ilakho ukuba ikhethe ukubiza njalo abazohlala inkundla e-Barberfield kumbe ihle ikhethe inkundla engaphandle kwelizwe okuyo okuzadlalelwa khona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
umculo kaCooksman nesithi banolila iremix phela leyo singazabanye mbe bathande yokuqala ekamoyi singakehlukanike sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela abalandeli bebandla leMDC bamiswa emthethandaba besetheswa amacala okubangela udlakela odabuka eZimbabwe ohlala kwele China uthi usele isikhathi eside evalelwe endlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.